chakaita kuti ndipinde mumusangano wezano PF mugore ra 2012 changa chiri chekuti zano PF yanga ine chitendero chaikapa nyika kubvira paikasunungura nyika yakapa chitendero chekuti ichapa nyika hupfumi hwayo hwaikaendera kuhondo hungave hupfumi hweminda hungave hupfumi emaopportunity evechidiki hungave hupfumi hwechikoro zano PF yakaita chitendero nenyika yekupa nyika hupfumi hwayo zvisinei ndapinda muzano PF ndakaona kuti president wanga wasvika pachinhano chekuti wanga usisiri both kukwanisa nekuda vanga vasisiri kukwanisa nekuda kubudirira nechitendero chavakapa nyika ndo pandikasiyana nemusangano ndikati aiwa pano ndaguma musangano uyu hausisinei nevanhu ba sezvineiwo takabuda panze tikavarwisa nekuti chatairwira ndechekutira kuti tidzokere patikatangira paya pekuti titodii kuti upfumi hwenyika huende kuvaridzi wavo president mugabe vabva paofisi papinda president vamunangagwa aiwa saka tinoramba tichirwisirei zano PF yanakaka reka tichidzokera tinosimudza basa patikarisira
asika valumumba vamwe vari kuti valumumba vanenge vatikasirei mamaona sei kuti zvinhu zvasanduka
dambudziko nderekuti vamwe vacho vari kuda kundiudza kukasira nekunonoka iye azovaudza kukasira nekunonoka kwazvinofanira kuitwa ndiani azovaita makochi kana maticha ekuti ndivo vanonyatsoziva kuti nguva yekudzokera nekusadzokera ndeipi ndiani wacho ndakatarisa politics mufunge munhu wega wega anofanira kusununguka kusarudza bato raanoda handina kuti kune munhu handei kuzano PF handina kuti kune munhu ngatibudei muzano PF inini ndakazvimirira secitizen yezimbabwe ndasarudza kuti chitendero chandipikira kupolitics izano PF kana iwewe uchiona kuti une imwe bato kana pane rimwe bato ndinongedzererei bato racho ndinongedzererei bato ramunoona imimi rinoti iri bato iri rine chinangwa chekuti vanhu vezimbabwe vabudirire hapana bato randiri kuona ini kana chii ndakurumidza ndinofanira kumira kusvika nyika yasvika pastipi kuti tichidzokera kuti tiigadzirise
takaonazve panguva apo takaona zvakaitika munyika apo mauto akatora simba kubva kuna vamugabe imi savalumumba muchitaura potse potse zvatakaona chaizvo zvichiitika maizvinzwa kupi izvozvi izvi
unofanira kuziva kuti ini politics handina kudzidzira pasocial media politics ndakadziverenga politics ndakadziita kuti ndidzinzwisise so ndine njere dzekugona kuziva nemapersonalities ndinonzwisisa vanhu vacho vari kutaura nezvavo kuti uyu ndinoziva kuti ane hasha uyu ndinoziva kuti akapfava uyu ndinoziva kuti anogona kumhanya uyu ndinoziva kuti chituta vanhu vandakashanda navo nguva yangu yese yanga ndiri mupolitics saka pandaitaura zvandaitaura zviya panga pari nekuti ndanga ndagona kuverenga yavanoti muchirungu political science ndanga ndagona kuanalyza political science yezvaiitika ndo zvakaita kuti ndisvike paconclusion yekuti ndizive kuti apa pachadai apa pachadai apa pachadai
saka zvii zvamuri kuvimbisa vechidiki kuti muchange muchivaitira nekuti vazhinji tiri kuona nyanya ipopai pamataura pasocial media vari kuti vali mumba hatichanyatsoziva kuti vakamira papi
chekutanga ini handina chandinganzi ndinofanira kupromisa vechidiki nekuti who made me board or police over the affairs of the youth chandinoita chete kumiririra zvinofanira zvichienda iko kumayouth kwacho handisirini ndine basa rekupromisa nekuti handisirini hurumende handisirini purezidendi handisirini mukuru wesangano rezano PF chandinoita ndechekuti ndinofamba nebhora rekuti vadiki vanofanira kuitirwa chii saka handitete kunonoka padhoo revakuru hakuna dhoo randinoteta kunoka ndichibvunza kuti nhai vedu wendibvunzewo mama tiiko nenyaya yekuti migodhi tipe mayuti mama tii nenyaya yekuti minda tipe mayuti mama tii nenyaya yekuti maradio license tipe mayuti changu basa kunoka nekupusha agenda yekuti vamwe vangu neniwo ndiripowo ipapo ndiri kutozvidawo basa ndire kunonoka kwese kunonokeka kuti nhai vedu wei hakuna kutikanganwa kakuti ndisu vana vacho venyika tiroda kurotera nyika yedu da kuti nyika yedu ibudirire chitipaiwo mikana yacho
valumumba muri vechidiki munoona sei representation yeyouth kana kuti vechidiki imo mukabhineti yavamunangagwa
mukabhineti yamunangagwa hamuna nekuti mayouth acho ari mupalamendi avamunangagwa mazhinji yacho haana kudzidza mazhinji yacho haana chikoro Saka munangagwa ndiri kutofara kuti havana kuvaisa mukabinet. Nekuti ndikatarisa mayuth emuzanupf ari muparliament, remember amunangagwa vanokwanisa kungotora kubva mudare reparliament. Dai vakatitorera madofu aya vakamaisa mukabinet, dai tisiri kuchema. Shuwa mungatitotora portfolio ipi yacho yamaida kuti vape munhu asina kana takshop yaanogonawo kuita. Amunangagwa vakaita zviya vakaita nekuti vaiziva kuti panoda team inogona kushanda bhora. Itori challenge yekuti mayuth kana tiriko kana ariko muzanupf mayuth ngaachishanda apinde muparliament kuti amunangagwa vazokwanisa kuvatora muparliament vachivapa zvigaro. Havangakuise kuti vakupe chigaro chacho chekuti uite basa iwe usina kana kunyora entrance exam. Zvafanana nemunhu anoti ngondipewo degree nekuti ndakura, makore angu ekuti ndichinzi ndapedza chikoro akwana, saka chindipewo degree. Toti aiwa ka, ko wamboendawo kuklasi here? Endaka kuklasi wonyora zamanisheni. Onyora zamanisheni here tokupa degree.
Pane magurukota amati masangana nawo here uyezve zvii zvamuri kutaurirana navo?
Magurukota ese ndiri kumatsvaga ende ndiri kumatsvagira nyaya imwe chete yekuti nhai muministri yenyu yamunotarisira imimi minista, chatingagone kuitirawo mayuth imomo chii? Chamungagone kuitirawo inini semuyuth imomo chii? Ndo zvandiri kusanganira navo. Ndasangana neveyuth, ndasangana nevetourism, ndasangana nevehome affairs, ndasangana neve environment, ndasangana neve mines. Endi message yangu imwe chete kuti kana pane pamunokwanisa kuti vana vezimbabwe vechidiki vakwanewo, tadii tasangana. Nekuti ndakaona kuti hapana munhu ari kuita basa iroro, hapana munhu ari kuita basa rekutora maminista otora mayuth ovaisa munzvimbo imwe chete otitaurira naye. Nekuti ndakaona zvisipo ndakati aiwaka, kuini semwanawo wezimbabwe, ini semwanawo wesangano, semwana wemuwo veterani akarwirwa, ana baba vangadai vakafa vari kuhondo, rega ndichipinda ndibatsire kuti nyaya yemayuth iende mberi. Nekuti kana richiri basa rangu, chinditaurirai kuti takaibasa rani.